pamusangano uyu isusu takanzwa kufara kuti hurumende yeNigeria yakaona zvakakosha kuti vange vaakutarisira kuti vakumbire rubatsiro munyaya iyoyi. Saka vaingobvunza hurumende dzakasiyana-siyana kuti vawane rubatsiro.
Tochitarisawo imi makaenda ikoko muri zvizvarwa zveZimbabwe, tichitarisa iyo nyaya yekuti vamwe vaityawo kuti kwangu kune mabhambo nezvimwe zvakadaro-daro, manga makachengetedzeka here?
Tanga takachengetedzeka zvakanaka chose. Chakaitika ndechekuti kuNigeria munongoziva kwakawandwa chaizvo nevanhu. Saka pakangoputika mabhambo imo muAbuja uyezve nekutorwa kwakaitwa vana, vanhu vazhinji vanga vakufunga vakukanzura kuenda, uyezve vamwe vakabva vatya vakarega kuenda. Asi takaubvira taudzwa kunzi vachadeclare holiday pamazuva matatu iwayo kwanga kuchiitika musangano uyu. Izvi zvakabva zvaita kuti vesecurity vaite basa ravo vasingashushikane neuwandu hwevanhu huriko kuNigeria.
Ngatichitariseiwo iwo musangano uyu vachanakira. Mungati zvii zvamakadzidzawo?
Ini chikuru chandakadzidza ndechekuti pane ine nguva Africa yakatadzwa kunge ichikwanisawo kugashira nekugona kukunda maMillennium Development Goals ari kunopera gore rinouya. Saka takaudzwa izvo kuti kuAfrican Union kwane chirongwa chitsva chiri kuenda makore makumi maviri nemashanu kumberi kuti tive tinobudirira senyika tisamhanye, nekuti vamwe vatosvika asi isi tanga tiri kumashure shure kumujawo uyu watanga tatanga tiri kumashure, nekuti nyika dzedu dzakawana independence musi unouno asi taingonzi tifanane nenyika dzakabudirira nechekare. Uyezve ndakaonawo zvakare vekuChina vakauya chaizvo vakaona tsoro yacho yekuti Africa ndo kontinendi yamangwana. Saka ivo maChina vakauya nendege yakazara mabusinessmen pampampa. Vakauyazve vachitaura ivo kuti mari yavakambenge vataura gore rakapera kuti vachainvesta sehurumende ye20 billion vakaona yashoma, vakatutsira neimwe 10 billion kuti ibva yasvika 30 billion mari yavachazenge vachiisa muAfrica mumakore anotevera. Vakabva vatsanangudza kuti vachange vachiinvesta kuyi kunyanya kuinfrastructure, vanoda kuti vavake zvitima zvinobatanidza Africa yese nemacapital yese yaAfrica. Tikabva taona kuti hezvoka Zimbabwe ichakwanawo ipapo, nekuti Zimbabwe iri pakati pei peCentral Africa.
Mubvunzo wekupedzisira vachanakira, vamwe vanga vachiti vari kushushikanawo nekuti hurumende yeZimbabwe haina kutumidzira vakuru vakuru kubva muhurumende sezvanga zvakaitwa nedzimwe nyika dzakawanda wanda. Munoti kudini mashokwayo?
Ndinoti ipapo tinenge tichingorasikirwa mufunge, nekuti chitsva chiri murutsoka. Munhu uchinge wafamba unoona zvakawanda uyezve unoronzwa zvakawanda. Kana zvadaro unowana chifungowo dzakavhurika uchionawo kuti vamwe vari kuzvigona sei, imi muri kutadza zvakadii.